Manera kanaka muri Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vateereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wesvondo chivabvu 21 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Irikunzi momwe ine hangu ndangoita rombo rakaipa rokuti handizivi payaichaungwa nezvayo pavanhu vakanga variko mazira ndoita musangano wedu hausati wasaina.
Bato rinopikisa reMDC inotungamirwa naProfesor Wiltman Ncube rinoti harisati razvipira kuve mumubatanidzwa wemapato anopikisa weMass Opposition Movement kana kuti MOM unonzi wakaumbwa kuSouth Africa nemapato ari munera neCode svondo rapera. Vanotengesa mumigwagwa vanobuda nehwaro hwemashandiro hwavanoti hunogona kurerutsa ukama hwavo nemakanzuro mukuita mabasa avo mumaguta nemadhorobha akasiyana-siyana.
Mazvanozvinyaya zvangu yandirikudzidzisa yekusazvitarisira pasi yekukurudzira munhu wega wega kuti unokosha muna Mwari, unokosha.
Muchikamu chedu chechitendero nhasi tichakupai hurukuro yatakaita naPastor Rudo Rwizi vekereke Forward in Faith Ministries kana kuti Zayoja. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Apo mamwe mapato anopikisa ari mushishi kutsvaga nzira dzekubvisa nadzo pachigaro bato riri kutonga rezanuPF kuburikidza nekuita mishandira pamwe. Rimwe remapato anopikisa reMDC inotungamirwa naProfesor Wiltman Ncube rinoti harisati razvipira kuve mune mumwe mubatanidzwa wemapato anopikisa weMass Opposition Movement kana kuti MOM uyo unonzi wakaumbwa kuSouth Africa nemapato ari munera neCode svondo rapera. Mutauriri weMDC vakurawo nechihwai vanoti kunyange hazvo bato ravo rakanga rakamirirwa kumusangano uyu nengo dzavo hadzina kuisa ruoko rwadzo pachibvumirano ichi sezvo dzakanga dzisati dzapiwa mvumo nevaridzi vemusangano vanove vatsigiri vebato. Mapato 16 anonzi akasangana kuCape Town uko anonzi akawirirana kuita zvose zvaanogona mukutsvaga nzira dzingaita kuti hurumende yezanuPF ive pachigaro. Asi mamwe mapato anosanganisira MDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai neNational People's Party iri kutungamirwa naMai Joyce Mujuru anonzi haana kupinda mumusangano uyu. Mukuziya nezvenyaya iyi ngatinzwei hurukuro yatakaita navachihwai pamusoro penyaya iyi.
Iri kunzi momwe ine hangu ndangoita rombo rakaipa rokuti handizivi payaitaurwa nezvayo pavanhu vakanga variko mazira ndoita musangano wedu hausati wasaina nokuda kwechikonzero chokuti tinokonzera kuti tine zvimwe futi zvatinazvo zvekodhi izvozvi uyezve tine zvimwe sesuve MDC tine chimwe chibvumirano chedu chatavakaita chokuti toda kutanga kutaurirana uye takatotanga kutaurirana neMDCT. Saka tine zvinhu zviviri pari zvino seMDC, tine kodhi uye tine MOU imwe yatiri kuitayo. Kana kuri kundosaina momwe tinozoenda ikoko tava kuiziva kuti inorevei uye tatenderwa nemusangano tichireva kuti vanhu kubva kuNational Councils vanofanira kutitendera kuti tiinde tindosaina dokumendi iroro. But hatingawani kuti tingori chero bepa rataona tongosaina, chero ratasangana naro tosaina, chero chatasvika tosaina, tinoitira chete kuti titange tabvumidzwa nevanhu, titange tazvirava, tazvivheneka taona kuti chii chatiri kufanira kusana. Saka zvemomu izvi hazvisi kuzotaugwa nezvazvo panoitwa zvinhu zvekodhi nokuti zvakasiyana.
Imi makava mune umiriri here kumusangano wakaitwa iwo iwe mapato ari kuda kuumba iyo inonzi momu iyo iku South Africa?
takanga tine umiriri ipapo, takanga tina wa deputy president wedu wa Edwin Mushauri wakanga varipo, secretary general wedu Mai Miriam Mushai wakanga varipo, vaita kuti kuti vanofanira kusaina asi mutemo murairo womusangano MDC kuti haundosaini chunhu usina kutenderwa navaridzi vomusangano. Vanova vanhu vari pa ground vamunoona vaya ndivo vanofanira kuti indai mundosaina. Saka vakadzoka kuzoti vativhunze tigogara pasi tigobvumirana kuti tosaina here. Asi pari zvino tichiri kupenengura kuona kuti tichizotarisa matinoti ma small prints kuti tione kuti tinokwanisa here kuchirava, tichiri kuchirava chipepa chacho tichichirava tichinyatsoona kuti magirazi tichitsvakawo magirazi kuti tichinyatsoona kuti tichihwisise chero zvazvo takanyungwa nechirungu. Saka tichiri kumboedza kuona kuti tinorevei.
Vanga vari mutauriri webato reMDC inotungamirwa naProfesa Welshman Ncube vakuraiwo nechihwai vari parunare neStudio 7. Mushure mekurwisana nemakanzuru, mapurisa pamwe nehurumende kwenguva yakareba vanotengesa migwagwa vave kuda kushanda nemakanzuru nehurumende zviri pamutemo, uye vakabuda nehwaro vanoti vakakodzera kuti ushandiswe mukuita kwavo mabasa avo maguta nemadhorobha akasiyana-siyana. Mutoro wedu enhau Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Munguva pfupi yapfuura, vanotengesa mumigwagwa pasi pesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vakaparura urongwa hwavo muHarare pachitiko chakapindwa nemakanzuro pamwe nenhengo dzeparamende. Mukuru weVSET Vasame Wadzai vanoti urongwa hwavo uhwo hunodaidzwa kuti Proposed National Policy for Urban Street Vendors wakanangana nekuona kuti paiswa mitemo inocherechedza basa ravanoita pamwe nekuona kuti vapiwa pekushandira pakanaka. Vawadzai vanoti kana izvi zvikaitwa, ivo vachaita zvavanotarisirwa kuita zvakaita sekubhadhara mitero.
Policy yedu iri kuproposa kuti patinovaka ipapa, let's make sure that tiri kuvakirawo nechi nemavenda, handitika self-compliance ndataura kare nyaya yeutsanana, handiti kuti isusu polisi iri kuti isusu semavenda ushudi vekutanga kumeka shuwa kuti tiri kutengesera pakachena. For example, handiti ushudi vekutanga kana pakanzi pari kubhadharwa marates, handiti atinenge tichimirirana nawo, ndoda kuemphasiza ipapo, handiti tikatiri kubhadhara marates atinenge taurirana nawo, let's pay them, handiti ndo self compliance utsanana kana pane zvatawirirana ngatizviite izvozvo.
Vanotiwo kunze kwekupiwa pekushandira pakanaka, vanodawo kuti hurumende, mabhanga nemasangano anopa mari atsigirewo vanotengesa mumigwagwa nemari.
Polisi iri kutaura nyaya yekuti tinofanira kupromota maorganizations anomiririra mavenda, handiti kana tichiti kupromota tinoreva kuti government painoita zvebudget, handiti ka panofanirwa kutoiswawo pasite mari inenge yakamirira kudevelopa chii maactivities yemavenda. Tinozviziva kuti izvozvi pari kuitwa budget hapana kana element iyoyo, but 90% yevanhu vari muZimbabwe vari kurarama nechi nevending.
Vanotiwo VSET ine chinangwa chekuti vanotengesa mumigwagwa vatsigirwe nemari kuitira kuti vasimudzire mabasa avo kuve makambani chaiwo. Vawadzai vanoti waro uhu hunoda kuti makanzuru nehurumende vagare vachitaurirana nevanotengesa nguva nenguva kuti pasave nekupokana zvekare. Vanoti waro uhu hunodawo kuti paumbwe komiti inoona nezvemabasa ekutengesa mumigwagwa inosanganisira vemakanzuro, mapazi ehurumende pamwe nevamabhanga. Meya veHarare vaBen Manyenyeni avo vakapinda musangano uyu vakati ivo vanosuwa zvikuru kuti pese pavanobuda pamba pavo, munhu wavanotanga kusangana naye zuva rega rega munhu anenge achitengesa mumugwagwa pedyo nepagedzi ravo. VaManyenyeni vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika munyaya dzeupfumi, uye vanhu vakawanda munyika vari kurarama nekutengesa. VaManyenyeni vanoti kanzuro yavo haidi kudzinga vanotengesa mumigwagwa, asi kuti izvi zvisaitika vanotengesa vanofanira kushanda nevamwe zvakanaka.
Tikanga tiri kugare vacho kuva nekugarisana ndepekuti tisamanikidzodzingana tikuzwanana. Chinoda tisamanikidzodzingana ndechekuti kushanda kwamuri kuita kusate kuti kusati manikidze kuti tikudzingei. Ndikureva chii? Ndikureva kutsvinda kwenzvimbo, kutsvinda kweguta. Imimi you should be partners yekuti guta ringe rakachena. Tikuzwanana, kwete kuti munge muri imi vanopomedzerwa kunzi muri kusvibisa guta. Tinofanira kunge tichishanda tese kuti guta rifambike rive trafficable. Dambudziko ratinaro nderekuti shopu iri kuperera panapo. unongoita so kana nokadiki diki so apa venda ratovo rakaro 3 meters zaro kuno muna arifana anga achifamba pa pavement akufamba mumukoto
vamanyenyeni vanoti kanzuro yavo haina urongwa hwekudzinga vanotengesa mumigwagwa uye izvi zvinoitika chete kana vanotengesa vakabviringa mabasa evezvitoro pamwe nekuvhara migwagwa vanoti kanzuro yavo inotambira hwaro hwebset vachiti vanoda kuti guta reHarare riite ukama hwakasimba nevanotengesa mumigwagwa
ndiutaka ukama kakasimba pakati pevisit neinformal sector committee inochewa na kansela Janjazi. Pane mumtauro kuti nothing for us without us. Tuzwana, or nothing about us without us. Kana tiri kurongera mavenda, takamira ku town hall, tisina kana venda one, tisina kana document yabva kuna ku vending community. We are doing something about you without you. Engagement means kana tichitadza kuwirirana ngatadze kuwirirana takatarisana tizva zvakunofunga muzva zvatofunga.
Kanzura weward 9 muzakarurwa district council vapita imba yarwo vanoti danho rakatorwa nevanotengesa mumigwagwa rakanaka chose uye kanzuro yavo ichaziya hwaro uhwu pamwe nekushanda nevanhu ava.
Isusu pa government payakataura nyaya yekuti vanhu vese vanofanira kubva mumastreets muchivavakira pane dzimwe nzvimbo takata pakaya secular yakabva kugovernment kuti vanofanira kuva pane dzimwe nzvimbo dzamuvavakira but isusu kuzaka takawirirana through engagement kuti vanhu ivava vanofanira kuzoenda panzvimbo iyeyo kana pachinge papera kuvakwa kana pasati papera kuvakwa vanhu vacharamba vari panzvimbo dzaunga vari vachimirira kuti macouncils avaite mastructures vanovagozoenda ipapo.
Sachigaro vecommitti yeparamende inoona nezvemabhizimisi madiki pamwe neari pakati nepakati amai Dorothy Mangami vakakorokotedza vanotengesa mumugwagwa nekuumba gwaro ravanoti vanoda kuti rishandiswe mukusimudzira mabasa avo. Amai Mangami vakati komiti yavo ichaziya gwaro iri uye icharisvitsa kubazi rinoona nezvemabhizimisi madiki neari pakati nepakati nechinangwa chekuti waro uhwu hupinzwe muzvirongwa zvebazi iri. Vakati vanotengesa mumugwagwa havagoni kubudirira kana vasina kurongeka uye zvakakosha kuti varemekedze basa guru ravari kuita.
Saka inini ndoda kukusiyira shoko rokuti for you to be successful vending is business like any other business. Rikoshese
amai Mangame vakazivisawo kuti hurumende yatove neurongwa hwekusimudzira vanotengesa mumugwagwa uye vanhu ava vanokwanisa chete kuwana rubatsiro urwu kana vakarongeka uye kana vachishandira munzvimbo dzinobvumidzwa. Vakatiwo komiti yavo inoda kuvabatsira kuti pave nemutemo unobata mashandiro avo asi vanoti zvakakosha kuti vanotengesa vashande pamwe nemakanzuro avo sezvo mazhinji acho atove neurongwa hwekuti vanoshanda sei. Kuvharwa kwemakambani, kushayikwa kwemabasa pamwe nekuondomoka kweupfumi zvakonzera kuti vanhu vakawanda munyika vararame nekutengesa zvinhu zvakasiyana-siyana mumigwagwa vachiriritira mhuri dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Kunetsa kwemari munyika zvikuru yekuAmerica kunonzi kwave kudzosa zvakare musika wekutengeswa kwemari iyi zviri kunze kwemutemo. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaGodfrey Kanyenze vanoti chave kunyanya kuita kuti musika weparutivi uyu usimbe inyaya yekuti vanhu vanenge vachida kutenga zvinhu kubva kunze kwenyika havasi kukwanisa kuzotenga vachishandisa mari yemabond note iyo vanoti yave kunetsawo zvakare munyika. Ngatinzwei hurukuru yatakaita naDr Kanyenze.
Ngatiti inini vajonda murikuda kutenga zvinhu kunze kwenyika saka kuti mutende kunze kwenyika hamugonishandisa mabond note mutoda kushandisa mari yokunze saka nokudaro munomuchitsvaga kana isi kuwanika zvazviri iko zvino muZimbabwe zvinoreva kuti paunenge waiona inenge yatova nemutengo uri pamusoro saka mitsika iyi yatosimuka nokuda kwekushayikwa kwemari ingave kana muZimbabwe muno nyaya yebond note haisi kuwanika nyaya yemari yokunze yatinoshandisa kunyanyanyanya mari yekuAmerica haisi kuwanika saka naizvozvo ndo zvava kuita kuti mutsika wepasi mutsika unonzi parallel market utange zvakare kusimuka.
Asika Dr Kanyenze, pakaparurwa bond note takanzwa kuti rine uremu hwakaenzana neUS dollar. Kana vakaritiri 1:1 sei rakuzoshandiswa kutenga US dollar?
Mukatarisa pane inonzi Gresham law Inoti iyo kana mwine mari mbiri za mwine kushishani changuwa ime chete. Wanulano isa marizo nipashi kero. Kuti ino ime ule munde ipi. Saka kana mkafunga inu kuti longu unene kuti bond noti ni American dollars ni 1-1. Asi nisiti sitarisa bond noti haigo nikuenda kumitenga zunu kinjete nika. Saka nukularo wanulanda kutenga zunu kinjete nika wanu kuchaga mari. Wanu taka kuchaga mari yoyo ilikutonya nisisa kusahode kwa budoni. Saka na hizo zo, manende wawo kutuitenge sami mari ilika msoro soro. Chibuti kutimuti ine ule mu wakaparana azizu kutimuti.
Asi hilo bondi noti raha kunezao, tingazoona ere richi kwanza kuzeta wa ule mu.
Iyo, zakare, rukuto simuka wa ule mu haro nukuti pacharo, arisu kutuwanika. Asi tika zutani chale tamudiko yaro, bero kuti nungo shaniswa mudibabu uche. Yeti lewa kuti iyo ruku shaikwa. Asi ruku varanya na nisi shaku shaikwa. Imari yo kumjeko inika.
Nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira sangano relabour and economic development research institute of zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze vari parunare muHarare nestudio 7 makateerera kune pfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC Munotibata pa 919 AM, pa 4930, kana pa 6065, ni 15460 kHz pa shortwave. Iye zvinotokuende sai kuna Blessing Zulu kwa anotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Nokutambira ine mifaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Chirongwa ichi munochiunzirwa neni wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa na sachigaro wesanganore Zimbabwe yadzoka maibuye iZimbabwe Dr. Victor Chimutu. Sangano re Zimbabwe yadzoka maibuye iZimbabwe riri kushanda mumaruwa kukurudzira vanhu kuti vazive kodzero dzavo. Tinokutambira nemufaro pano pa Studio 7 Dr. Chimutu.
Ah tinotenda makadii zvenyu nebasa.
Aiwa isu tiri nani hedu zvemutowa kumwaka woma kumwe munyoro. Mukatudza kuti makavamba sangano iri zvaita sei chaizvo.
Zimbabwe yadzoka musangano kana kuti social movement yatakatanga gorera pera muna August. Munongoziva kuti gorera pera kuZimbabwe kwakatangwa masangano kana kuti masocial movements akawanda akauya kuwedzera atingati voice kana kurakidza vanhu gara munyika yeZimbabwe. Izvo zvanga zvagara muZimbabwe zvichinyanyoitwa nemapolitical parties chete chete. Saka Zimbabwe yadzoka yakauya mushure mekunge kwafoma mamwe masocial movements amunoziva vanana this flag kotiwo vanana tajamuka. Asi chatakazoona ndechekuti pakange pasina sangano rakanga rakarerekera kune vekumaruwa. Uko ndokunova kunogara vanhu vakawandisa munyika yedu.
Asi tinoziva kuti mumaruwa umu mune mhirizhonga yakanyanya. Munokwanisa here kuti munge muchipinda muchiita misangano nevanhu?
Ichokwadi kuti kuzivikana kwazvinoitwa ndezvekuti bato riripo rinotonga reZANU PF rinozivikanwa nehumbimbi ndoga. Kuchikidzira vanhu mavanogara uye kushandisa iyo inganzi political violence kuti vagare vachitonga vega. Asi sokuziva kwendu munyika medu mune kushushikana kwakanyanya. Saka isu takati chinonyanyoita kuti ZANU PF igare iripo pakutonga kwenguva yakareba chii tikaona from kuvota kunoita vanhu kuti vanhu vakawanda kumaruwa ndo vanopedzisira vachivhotera ZANU PF. Zvino takada kutsvagurudza kuti kuvhotera ZANU PF kuti here vanoifarira kana kuti pane zvimwe zvakawanda zvinoita kuti vavhote saizvozvo. Saka mukufamba kwatakaita tichitsvaga tisati tawamba Zimbabwe yadzoka yatingati feasibility studies takaona kuti vanhu vakawanda vanovhotera ZANU PF kutya ndo zvinoita kuti vavhotere ZANU PF. Saka Zimbabwe yadzoka ndingati social movement iya yatingati pachirungu sub-altern social movement Saka kushanda kwa tinaita kushanda kwa kuti unoziva kuti uchatuona kupi kana kuti uchasangana nesupapi kana kuti uchatuona nguwai. Izvi takazviitira kuti nharaunda dzatinoenda dzakasiyana siyana patinosangana nevanhu tinoziva kuti kana tiri kuenda kuzumba maramba pfungwe kunogona kunge kuine machanzisi akati kurei ekusangana nemhirizhonga. Nzvimbo dzakadaro tinogona kudzienda kana ari manheru. Saka ndingati ndokukwanisa kupinda kwatiri kuita munzvimbo dzakadai.
Muri kutambirwa sei asi nevanhu?
Ah, tiri kutambirwa zvakanaka chaizvo.
Ko vanenge vachidawo kuti vange vachishanda nemi vanoita sei?
Munhu wese ane kufunga kwakadaro anoda kuona Zimbabwe itsva atori Zimbabwe yadzoka. Kana wachida kuuyawo kuZimbabwe yadzoka kuchizotibatsira maactivities edu, tine mikana yakasiyana siyana iripo yekuti vanhu vanokwanisa kutibatsira. Saka vese vanoda kuita mamembers kana kuwa active vanokwanisa kujoina magroup edu. Magroups iwawo tinawo zvimuna muSouth Africa, Botswana, Mozambique, Zambia. Saka maZimbabwe anogara munzvimbo idzodzi anokwanisawo zvekujoina WhatsApp groups edu eZimbabwe yadzoka maibuye eZimbabwe. Pane mukana wekuti munokwanisa kutibatsirawo pamwedzi voga voga. Kubva muna May gore rino takatanga chirongwa chekuti vangada vose vanotibatsirawo vachibvisa mariyo inobva padhola rimwe chete rekuAmerica kusvika ku$10 yekuAmerica pamwedzi. Vari kumushawo ndo vari munzira vanofamba vachiita basa rayo.
Aiwa, tinokutendai zvikuru Dr. Chimutu nekupinda muchirongwa chedu.
Pakanaka, itinotenda.
Manga makateerera kubva kuna Dr. Victor Chimutu vanovaivo sachigaro wesangano reZimbabwe yadzoka maibuye iZimbabwe. Aiwa hama wadiwa, nambe tambe inoregwa ichanaka, chinobhururuka chinomara uye kangoma kakaririsa kanoparuka. Nekudaro ngaisiye matambo. Anokoneka nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Iye zvino tokuendesai kuchirongwa chedu chechitendero uko muchanzwa huri kure yatakaita naPastor Rudo Rwizi vekereke Forward in Faith Ministries.
Yesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, muno nipa simba. Yesu simba rangu, simba rangu, Yesu simba rangu, muno nipa simba. Kana ndaka
ndeka. Mimi naitwa Pastor Rudo Rwizi, ndino bata ndiri ku Forward in Faith Ministries International. Mune dzimwe nzvimbo inozivikanwa seZayoja, mune dzimwe nzvimbo ichizivikanwa seForward in Faith, mune dzimwewo nzvimbo kwakaita sekunana Mozambique ichizivikanwa sekuti ADA. Ichechi hombe the Pentecostal Church yakasangwa kana kuti it was founded by Drs. Ezekiel and Yuna Guti. Chechi yedu yamunyika dzakawanda, over 130 nations and states, and still going. Chechi yakatangwa muna 1960. Ini ndakauya muchechi munomu ndiri musikana wechidiki, ndiri ndichiita form 5 yangu paDadaya High School. Ndikakura ndikanamata mari, ndikadzidziswa kunamata mari, ndikadzidziswa kuverenga sekura mwari chairo, ndikadzidziswa kushumira mwari. Ndikachatira muchechi muno murume wangu anonzi George Rwizi. Mwari akatikomborera nevana vedu vatatu. Saka for me it's home, and ndinoda kutenda mwari nezvandaziva mwari ndiri muchechi muno.
Saka imi muri kubata muri kupi Pastor Rwizi?
Iko zvinoizvi I'm in the midst of transitioning to pastor in Southampton district, but makore 13 apfuura tanga tiri mamissionary ku United Kingdom nekuno ku United States of America, asi iko zvinoizvi tiri stationed ku Southampton district kuZimbabwe.
Kereke yenyu yeForward in Faith kana Zayoja iri kubatawo mabasa api?
Zvizhinji zvakaitwa nechechi inotombotora muZimbabwe chete tisati tabuda zvedu kunze. MuZimbabwe zvii spiki tichitaura iko zvino izvi, chechi yedu ine hospital inonzi Mbuya Dokas Hospital, ine chikoro university, Institute of Good University chiri kubhindura, ine zvikoro maprimary nemasekondary, ine madressmaking school, ine zvikoro zvewelding zvese izvi zvinoitwa kuti zvibatsire vanhu zvichibatsira vanhu munharaunda kureva kuti hatisi vanhu vanongoparidza Jesu chete kuti tichadai tichanogara kudenga takadai asi kuti tinoedza kubatsira kunobatsirwa munhu wese a total human being muno nemararamiro nemagariro
imiwo muri kukwanisa kurarama sei sekereke
sekereke chikuru chatakadzidziswa isu kushandisa maoko edu tinodzidziswa kuti mari yekutambira kubasa haikwani munhu anofanirwa kubata nemaoko ake kutengesa kuita business kugadzira zvinhu kana kungave kurima kana kungadini saka upenyu hwedu tinoshanda nemaoko saka unoona kuti nyange nemamiriro ezvakaoma ekuti vanhu vari kushayiwa mabasa asi mutendi wekuzayoja anokwanisa kupfuura nemakaoma imomo nekuda kwekuti anodzidziswa kuzviriritira anodzidziswa kutengesa zvezvokuti tinokurudzirwa kunzi kupera kwezuva rega rega verenga mari yechawaita shingairira kuvawo nepako paunoti ndepangu saka zvese izvozvo dzidziso idzodzo dzinoyamura munguva dzekuomerwa kwakadai
nhasi ichikoripira mungapa vana vezimbabwe vakateerera pane inonguva Pastor Ruiz
chandingangoda kutaura mazuva ano ndine nyaya yezvangu yandiri kudzidzisa yekusazvitarisira pasi yekukurudzira munhu wega wega kuti unokosha muna mwari unokosha yofaindi kuti tichikura kana kuti zvinhu zvinoitika muupenyu hwedu zvinorwadza zvimwe zvinotiita kuti tizvitarise toona sekunonzi hatikodzeri isusiwo tiri vanaaniwo isusiwo takangodai zviya zvekuti chero dai ukazosimudzirwa ukaiswa pane chimwe chinhanho unenge uine kakuzvitarisira pasi saka inini ndinodzidzisa ndichiti kana munhu achizvitarisira pasi anovhura upenyu hwake mukubatwa zvisina kunaka kuedza kufadza munhu wese haana chaanoramba anozvitarisira pasi haana chaanoti ichi ndinobudirira asi muupenyu kana uchida kubudirira tenda kuti you are valuable unokosha usazvitarisire pasi soko ramwari rodaro usarege munhu achikutarisira pasi usarege munhu achikutarisira pasi saka ndoda kukurudzira vasikana vechidiki vakomana vechidiki vari kukura madzimai madzibaba nevamwe vati munzvimbo dzekutungamirira kana unoona munhu ari manaja asi nekuda kwekuti haazvikoshesi haazvitarisiri semunhu wepamusoro anogona kuzviona akungoita zvinhu zvisina basa kana munhu uchizvitarisira zvepamusoro muna kristu nekuti kristu akatitora akatipukuta akatichenesa akatigadzira kubva kune kurwadziswa nekwese nezvese zvatakapinda nemazviri akatigadza apo soko ramwari roti anotigadza nemachinda saka ndoda kuti kumunhu wese simudza musoro wako hazvina basa kuti unobvunzwa kunzi unobva kuzimbabwe kwakazodai kwakazodai simudza musoro wako to believe in yourself kuzvitenda kunzwa kuti inini ndiri munhu anokosha ukadaro mararamiro madhesizhoni aunoita sarudzo dzaunoita unodziita uchiziva kuti uri kuitira munhu anokosha anove iwe kana iwe ukazvikoshesa vakakukomberedza vanokukoshesa ukasazvikoshesa vakakukomberedza vanongokutorawo semunhu nhambe vokutwita semunhu nhambe asi muna kristu tinokosha tinokosha zvikuru mazvita ndinotendawo nekupiwa mukana wakadai
mazwa kubva kuna Pastor Rudo Rwizi vekereke Forward in Faith Ministries vari parunare nestudio 7 kuAtlanta uGeorgia muno muAmerica tabatatswa kumagume echirongwa chedu tinoimba kuti tichange tiri tose zvakare mune zvimwe zvirongwa zvestudio 7 anokuonekai nemufaro semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiya mina ntungamiri Nkomo